Nzvimbo zhinji mudunhu remashonaland central dzinozivikanwa nekuvhotera bato rezanupf asi vemapato anopikisa vanoti gore rino vari kutarisirawo kukunda mudunhu iri uko bato rezanupf richiti mapato aya ana chaanowana mudunhu iri mumwe wechidiki mubato renational people's party vakisnet mashange vanoti bato ravo radzika midzi mudunhu iri vamashange vanoti nekuda kwekuti mutungamiriri wavo amai joyce mujuru vanobva kumount harwin inova iri mudunhu iri vachavhoterwa zvakanyanya nevana vekumusha kwavo vamashange vanotiwo veruzhinji kunzvimbo yavagutsikani nezvirongwa zvebudiriro zvezanupf zvichaita kuti vafotere bato ravo
ganitange nokuti kumashenda hakusina chanezanupf mpp ndo yatova the major party in kumashenda changosaa kungodeclare kutingodeclare rino yatova process of mpp semayuti isu kuno kumashenda togamushira mwana wedu bosi ndaakabva kuti kuti tichatoongorora mapolisi zaane zvano akuratidza kuti haana rwendo interms of politics saka mpp is our party tinosapota president mwana wekumusha kwedu plus mapolices avo kunyange sata mabata but ari anobatira atangira takatotora masiti esu tangosara kuenda kuelection
vamashange vanotiwo kushomeka kwakaita vakafota musarudzo dzebato rezanupf zvichienzaniswa nevanhu vari mudunhu iri mucherechedzo wekudzikira kuri kuita nhengo dzezanupf mudunhu iri
vamaanabhuru vedu vezanavo vakaita maprimary elections yavo constituency yese inovhotorwa nevanhu 2000 iyo constituency yacho ine vanovhotwa nokuwanaita 20,000 kana nemozivi vachena kuti havana vanhu
mutauriri webato remdc inotungamirwa navawashman ncube vakurawo nechiwayi vanotiwo vanotarisira kukunda kwemapato anopikisa kudunhu iri pasi pemubatanidzwa wemdc alliance vachiwayi vanoti bato ravo rakapiwa matunhu maviri kunzvimbo iyi mazo wenorth nemazo wesouth
tichatira kuti opposition rwendo guno ichapiwa masiti akati wandei kumashonaland central isi vemdc takapuwa mazoe north nemajoe south pasi pechirongwa chemdc alliance saka nokudaro hatisitarisira kusiya chunhu zvinova zvakapupurwa nerali yekuwanzvimbo vanhu vese vakaenda kwanzvimbo vakaona chaonga chaachiriko nokusanduka kwaita zvinhu kumashonaland central zvisinei kuti ndoo musha wanga wakadheererwa nezanupf tava kutora musha wemashonaland central kuti uchibva kuzanupf uinde kumdc alliance
vachiwayi vanotiwo kubatana kwavakaita nevanhu vanga vari muzanupf vakadai semutungamiriri wezimbabwe people first vaagripa mutambara zvichabetsera mdc alliance kupinda kunyange kunzvimbo dzainetsa mudunhu iri vamutambara vanobva mudunhu remashonaland central
kuuya kwaita mdc alliance mubatanidzwa wanga uchisanganisira mamwe mapati anga ari muzanupf akaita panotaana zim first yana brigadier mutambara zvinhu zvaisandura zvakanyanya mamiriro emavhotes eopposition kumashonaland central zvinhu zvedu zvachinja nokuda kuti vana brigadier mutambara vanhu vanobva kudunhu iroro vanhu vakambokambena muarea iyoyo vanhu vanoziva zvinodiwa nevanhu veikoko saka vanhu vazhinji chikamu chakati kurei chakatevera kumdc alliance chitevera vana brigadier mutambara uyezve kubuda kwakaita vana npf kwakaratidza futi kuti kwakadhivhaidawo zanupf yacho saka zanupf patisi kutarisira kuti ichange yakangoramba yakasimba zvayanga yakaita makore adarika tichitarisa kuti yava yadzikira wandu hwevanhu vayo tichitarisa vanhu nokuda kwemdc alliance yakauya nova mubatanidzwa wemapato manomwe
vari kuzokwikwidza mumazoe central pasi pemdc alliance mufundisi blessing muroyiwa vanoti zanupf yaikunda mudunhu iri nekuda kwokutyityidzira vagari pamwe nemhirishonga vamuroyiwa vanoti kukasangoita mhirishonga mapato anopikisa anokunda mudunhu iri
mumashonaland central mumakore ose apfuura mashonaland central yainge ichiratidza kuti istronghold yezanupf kwete nekuti zanupf ine support yakasimba asi kune mamethods anga achishandiswa ekuti zanupf irambe ichikunda musarudzo dzedzanga dzichiitwa one of the strongest methods anga dzichishandiswa isvictimization and violence saka zvanga zvichizokonzeresa kuti vanhu pavanoenda kunovhota vanoenda kunovhota vachichitidzirwa kuchishandiswa masabhuku nemadzishe nyaya yeviolence ikadhiliwa nayo tinotarisira kutora masits akati wandei mumashonaland central
mukuru wevashandi mubato reMDC vaSeso Zvidzai vanoti mubatanidzwa weMDC Alliance uri kutarisira kukunda kudunhu reMashonaland and Central. VaZvidzai vanoti pavakanoita musangano wekutsvaga rutsigiro kwanzvimbo mudunhu iri kwakauya vatsigiri vakawanda zvikuru.
Mashonaland and Central yakarejista vanhu vakati wande vanosvika kuma 400,000-500,000, which means kuti inzvimbo ina mavhoti akawanda zvikuru. Isu seMDC neMDC Alliance tiri kuita zvakanakisisa chaizvo ikoko. Kana mukarangarira vhiki dzatipfuure idzi, takaita rally yedu panzvimbo inonzi Nzvimbo, and vanhu vakafashukira kuuya ipapo vakuteerera shoko rinobva kuMDC, MDC Alliance yapresident Chamisa. Iyoyo rali iyoyo yakatiratidza kuti hatisatambosvika palevhel yakadaro yokuwana rutsigiro kumashonal central. Saka izvozvo zvinotiratidza kuti rutsigiro rweru rwuri kuwanda. Nepowo tinaana Brigadier Mutambara veZim People First vakabva kuZanu vachatibatsiridza futi kuti tikwanise kupinda mudzimwe nzvimbo dzairema kupinda, kunyanya nzvimbo dzokugadzikwa kutsva kwakaitwa vanhu pataimu yainzi yeJambanji.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute, Dr. Vekesela Gumbo, vanoti onyonganyonga iri muZANU-PF inogona kupa mukana kune vemapato anopikisa kuti vakunde kudunhu reMashonaland and Central.
Kuti maCentral yagara iri strong muZANU-PF, but nyonganyonga idzi dziri kuitika muZANU-PF kuti iona ZANU-PF ichiehita vana vamugabe, ichiehita vana sevhi yakasuwere, ino ichiehita vana mudhuru, its obvious kuti zvozokonzeresa chi vhota apari bhora mupango chaizvaizvo, and ZANU-PF iri aware of that. Zvasai muchiona kuti kwane marumors kuti vane matoks nayo sei zvakasuwero, vari aware of that. And if you were there makaona madisgraced youth eZANU-PF makaita press conference and they were hammering on maissues akafana neiwavo kuti vanhu havadihepi nezvinoitika muZANU-PF. So anyone anotoexpecta kuti vanhu ivavo they will vote munhu asiri muZANU-PF.
Kurukota redunhu reMashonaland and Central vaMartin Dina vanoti ZANU-PF yakasimba zvakanyanyisa kuMashonaland and Central. VaDina vati havatombotarisiri kuti mapato anopikisa akunde, vakati ZANU-PF ine mabasa anoonekwa mudunhu iri. VaDina vanotiwo vanhu vemudunhu iri vari kufarira zvakanyanya utongi hwavaEmerson Mnangagwa.
Saka musangano wedu weZANU-PF wakasimba Mashonaland and Central zvakanyanyisa. Hatisi kutarisira kuti chikamu chese cheopposition chingawane chachinowana kuno, nokuti vanhu vekuno vanonwa nekudya nekuseva DNA yavo iZANU-PF. Vanhu vekuno kuno vanhu vanoda ZANU-PF zvinotyisa, nokuti ine mabasa anobatika yakaita, ende uyezve vakafara nekuuya kwaita baba vaMnangagwa vachitora chigaro paNew Dispensation. Vane hope yakanyanyisa ende tiri kushanda zvisimba kuita maprojekt kuita ruzhinji.
Pauwandu hwevakanyoresa kuvhota, dunhu reMashonaland and Central riri panzvimbo yechinomwe pamatunhu gumi ari munyika. Muna 2018 vanhu 380,818 ndo vakavhota mudunhu reMashonaland and Central. Musarudzo yemutungamiriri wenyika mugore iri, vanhu 327,455 vakavhotera vaRobert Mugabe veZANU-PF, ukuwo 46,533 vakavhotera vaMorgan Tsvangirai veMDCT, uye vanhu 3,525 vakavhotera vaWalshman Ncube. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.